Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 12, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wezano PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti mapato anopikisa asi kuzofa akatonga munyika vachiti hurumende yezano PF iri kuita zvinhu zvakawanda kusimudzira upfumi wenyika pamwe neraramo yeveruzhinji. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT riri kukwikwidza richinzi MDC Alliance vaDouglas Muonzora nhasi vaparura urongwa hwekutsvaga ritsigiro rwebato ravo muHighfields muHarare vachiti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzemabyelection. Musangano weNational Joint Negotiating Council wakaitwa nezuro pakati pevamiriri vevashandi vehurumende nevamiriri vehurumende wakatadza kubuditsa chimuko mushure mekunge paita kupesana. Makundano enhabvu yepamusoro yePremier Soccer League anodzoka mudariro nhasi masikati mushure mezororo renguva ndefu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wezano PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vanoti mapato anopikisa asi kuzofa akatonga munyika vachiti hurumende yezano PF iri kuita zvakawanda kusimudzira upfumi hwenyika pamwe neraramo yeveruzhinji. VaMunangagwa vataura mashoko aya pakuparura kwavaita urongwa hwekutsvaga rutsigiro hwebato ravo rezano PF pamberi pesarudzo dzemabyelections dzakatarisirwa kuitwa mwedzi unouya. Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Vashitara muepwet nhasi pamberi pezvuru nezvuru zvavatsigiri vebato ravo pavaparura urongwa uhu nhasi. VaMunangagwa vati bato ravo rezano PF pamwe nehurumende yavo vari kushanda zvakasimba kusimudzira upenyu hwevanhu munyika yose kuburikidza nekusimbaradza nyaya yekurima, kuvakwa kwemafektori mumatunhu nezvimwe zvakadaro. VaMunangagwa vatiwo hurumende yavo iri kushandawo zvakasimba kuti vanhu vagere munzvimbo dzisina mapepa edzimba dzavagere vawaniswe mapepa anoratidza kuti ndivo varedzi vedzimba idzi kana kuti matitle deeds. Vati vagari vemuEpworth nedzimwe nzvimbo dzisina mapepa dzakaita seCaledonia vachapiwa mapepa aya munguva pfupi iri kutevera.
Hatikwanisi kubvisa munhu tomuisa muroad kwete. Anotenda pakanya roti maanenge aenda munenge muna magesi mune running water. Tozotsvaka kuti tinozovaisa kupi. Pamusoro paizvozvo vegeo special team yaProfessor Murira vari kuona kuti vanhu vangani in all these locations vatinosungirwa kupa title deeds. Waona title deed yako sendiyo yava yako yava nhaka yako, wava nemapepa ako anoratidza kuti iyi nhaka yachasiyira vana nevazukuru nevazukuru vako.
Mashoko avaMunangagwa aya atambirwa nemufaro nevamwe vatsigiri vavo vanga vari pamusangano uyu vakaita sava Jacob Ndawana.
Tinotambira mashoko ababa nekuti ndo vakasarudzwa kuva mutungamiri anova futi akaenda kuLiberation anova anoziva hardship yataiva naye nevarungu kwakusina iwo vatinoti maalisa enhingi yedzimba. Saka isu tinotenda neurongwa hwavaita vachiita kuti vanhu vagare zvakanaka pava nesettlement. So kuuya kwataita tinotsigira urongwa hune huchitaurwa nehurumende ichitungamirwa nababa na Dr. E.D. Munangagwa.
Zvichakadai vaMunangagwa vatendawo kuti mune kusawirirana mubato ravo zvitevera kusafamba zvakanaka kwesarudzo dzekutsvaga vachamirira bato ravo musarudzo sarudzo dzema by elections pamwe nesarudzo dzema province ebato ravo dzakaitwa nguva pfupi yadarika. Vamunanga gova kurudzira vose vakakundwa musarudzo idzi kuti vashande pamwe chete nevakahwina, vachiti chikuru ndechekuti musangano wavo ukunde musarudzo. Vatiwo mapato anopikisa hafe akatonga munyika, vachiti veruzhinji vanoziva bato ravo sebato riri kushandira kuzadzikisa zvido zvavo.
Wanikwa uri kuvatongi, vatongi ndi makamungana pano. Vesisi havapo nokuti havatongi. Kune vakafunga kuti vanozva kuti nokuti kuZambia pane pati iriko PF, I think achilema yakapinda ikoko. Saka vokuno mwise mdenga anzi zvazvaita kuZambia zvakuya vokuno. Regai ndikubudzei nyaya iyi, indai hama dzangu, mubudze ava varume ava veopposition kuti kana munhu akatanga kufamba netsoka achibva muno Muharare achinda China anotanga kusvika, neari muno anoda kuenda State House veopposition asati asvika.
Asi mutauriri webato reCitizens Coalition for Change Muzvare Fadzai Mahere vati simba rekutungamira rinobva kuvanhu kwete mumuromo memunhu.
Chatinoziva isu ndechekuti vanhu ndo vanodecide kuti achatonga ndiani, and munhu wese mumaprovinces ose atri kufamba ari kuti ngaapinda hake mukomana. Saka isusu takangomirira isusu 2023 patri kuziva isusu kuti chabuda ne 6 million votes, 2/3 majority in parliament nekuzotorwa zvakare ma local authorities. Saka isusu basa ratina rezvinezvi nderekuregister mavoters, kuona kuti munhu wese anyoresa kunyanya vechi diki kuitwa kuti 2023 election mukomana apinde.
Vashitaura upamusangano wezano PF uyu, mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vakurudzira vemapato ezvimatongerwo enyika kusanganisira bato ravo kuti atsvage rutsigiro murunyararo, vachiti zvetsvimbo mugodzi ave matakadya kare.
Ngatitaurirei vanhu vedu murunyararo kuti vanzwisise urongwa hwedu hwekusimudzira nyika. Hatichadi mhirizhonga, hatichadi vanhu hazvina zvazvinobatsira kuti tirwisane ugobvisa mumwe ziso kana zino, hazvina zvazvinovaka. Tinoda kuvaka nyika yedu murunyararo mukubatana.
Vamunangagwa vatorawo mukana uyu kuzivisa vatsigiri vavo kuti ivo nemutungamiri weMozambique vaFilipe Nyusi vakabvumirana pamusangano wavakaita neZiro kuMozambique kwakare kuti vavake factory yesimbi kumanhizi pamwe neimwe ichange ichiita zvegas kuBuzi kuMozambique, zvichabatsira nyika mbiri idzi mukuwana simbi pamwe negas uye kusimudzira upfumi hwenyika mbiri idzi. Sarudzo by elections dzakatarisirwa kuitwa musi wakurume 26 munzvimbo makumi maviri nesere dzeparamende uye mumawadhizana nemakumi manomwe nerimwe chete dzekanzuru. Kuitwa kwesarudzo idzi kunotevera kudzingwa kwakaitwa vanhu vakawanda muparamende nemumakanzuru neMDCT yava Douglas Monzora pamwe nekufa kwakaita vamwe vanga vaine zvigaro izvi. Ndakamirira Studio 7 kuEpworth, ndini Frank Chikowore.
Nyika!
Mutungamiri webato rinopikisa MDC Alliance vaDouglas Monzora nasi vaparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro hwebato ravo muHighfields muHarare, vachiti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzemabai election. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau pamusangano wavaita kunhandare yeZororo mumusha weHighfields, vaMonzora vati vafara neuwandu hwevanhu vapinda musangano wavo nhasi. Vati nhengo dzebato ravo dzichapinda musarudzo dzeparamende nemakanzuro dzichakunda, uye vafara kuti vanhu vapinda musangano wavo nhasi wekutsvaga rutsigiro vanga vasina kumanikidzwa.
Iko zvinezvi tikatarisa estimation panapa, vanhu vedu vanogona kusvika kuma 5000 people, ende vanhu ava havana kutinwa, vauya vega vachida musangano wavo.
Vati kana MDC Alliance ikakunda ichagadzirisa upenyu hwevana veZimbabwe munyaya dzese.
Chekutanga chatoda kuitira vanhu muno muZimbabwe ndechekuti tinofanira kupedza urombo hwapinda muZimbabwe. Vana veZimbabwe vari kunonga svosve nemuromo, vana veZimbabwe vari kutambura.
Mumwe mutsigiri webato reMDC Alliance, Kiki Mwe, audza Studio 7 kuti anotarisira kuti mubato rake richakunda musarudzo zvikuru semuHighfields West maanogara.
Muno tinotoda Dhagi, Dhagi ndewedu. Hatitomborasa Dhagi, ndewedu totomuvhotera chete.
Ndakamirira Studio 7 Marare, ndini Godwin Mangudya.
Mapato matatu makuru munyika anoti Zanu PF, Citizens Coalition for Change neMDC Alliance anga achitarisirwa ose kuparora urongwa hwawo hwekutsvaga rutsigiro pasarudzo dzichaitwa mwedzi unouya. Asi Studio 7 yanzwa kuti bato reCitizens Coalition for Change harina kuzokwanisa kuparura urongwa hwaro kuBulawayo nezvikonzero zvisati zvazivikanwa. Mutevedzeri wemutungamiri webato iri waWelshman Ncube ndo vanonzi vanga vachifanirwa kunge vari kutungamira urongwa ihwohwo. Taedza kubata murongi wemisangano muCitizens Coalition for Change vaAmos Chibaya kuti tinzwe zvizhinji, asi vati titauri nasachigaro webato iri mudunhu reBulawayo wavati vanonzi vaStole avo vanga vasiri kudayirawo nharembozha yavo. Takundikanawo kubata mutauriri webato iri mudunhu reBulawayo waSweden Chiroodza. Vamiriri vevashandi vehurumende pamwe nevamiriri vehurumende vakasangana nezuro muHarare kuti vazee nhaurirano dzemihoro yevashandi pasi pegungano reNational Joint Negotiating Council, asi zvinonzi havana kukwanisa kuzonyorerana chibvumirano chezvavakanga vasunga mumusangano uyu. Vamiriri vevashandi vanonzi vakaramba kusaina chibvumirano ichi vachiti hurumende itange yaturunura mashoko ayo ekuti yakanga yamisa basa varayiridzi vasiri kuenda kumabasa. Studio 7 yakundikana kunzwa divi rehurumende panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuru yataita nemunyori mukuru weApex Council vaJeff Dzatsunga.
Yeah, ichokwadi pakaitwa musangano weNot Joint Negotiating Council. Wanga uri musangano wekuti sezvo papamboitwa mumwe musangano wokutanga tinzwe kubva kuhurumende kuti pazvikumbiro zvataita pane zvipi zvakabuda. Nokuti isu hatishandi nezvinenge zvangobuda kana kuti zvinenge zvataurwa mumapepa. Saka takakwanisa kuita musangano uyoyo, hurumende ndo yaifanira kuti zivisa zvayauya nazvo. Saka zvayakauya nazvo ndo zvatakapakurira kuvanhu.
Zvii zvakauya nehurumende zvamakapakurira kuvanhu zvacho vaDzatsunga?
Zvokuti izvo vakati mari yemaRTGS yanga ichifungidzirwa nevazhinji kuti pamwe ndo pachabva $100, aiwa handizvo, iyoyo iri kuwedzerwa ne20% iyo backdatwa toJanuary. Then $100 kwakupamidzira pamuhoro kureva kuti ichiwanikwa iri mari yokuAmerica USD, kureva kuti USD package yava $175 yatinowana iri mumako yokuAmerica. Ndo zvakabuda maererano nezvemari, uye kuti vanhu vangoziva kuti mari yemaRTGS sezvandataura pekutanga inobhekdetwa toJanuary iri yakapambidzirwa ne20% $100 ichatanga muna Machi kuti vanhu vaiwani. Saka ndozvizhinji zvikuru zvakabuda pamusangano.
Saka imi makatambira here zvese zvakauya nehurumende izvi sevashandi?
Isu sokuona kwedu takaona kuti zvanga zvaita nani zvikuru chero zvisina kusvika pataitarisira, zvokuti takaona sokuti chinhano chimwe chokuti kuri kutanga vanhu vanogona kutora vomboona tozotaurirana zvepamberi kuti toita roadmap ipi kuti tidzokere ku2018 kumariya taikora nguva zvinhu zvichanga zvichiri nani.
Musangano wakaitwa panguva iyo hurumende yazivisa kuti varayiridzi vasiri kuenda kumabasa vachambomiswa kwemwedzi mitatu. Makabata sei nyaya iyoyo?
Isu takati hatikwanisi kusaina chibvumirano kana imi musina kubvuma kuti muchadzokera. Munotaurira vakuru venyu kuti dai waro marega kudzinga vanhu, nokuti vanhu vamuri kuda kudzinga kana kuti vamuri kuda kupa chitarafa, vanhu vakaratidzira mukuburikidza nekuti zvinhu zvazvisina kumira zvakanaka, kuburikidza nokuti mari yanga isingakwanisi kuve kubatsira kwani kuya kubasa. Saka isu takati ichocho chikumbiro chatakaita ngachipinde muchibvumirano. Ivo vakati hazvigoni, tinongonotaura nomuromo. isu kikati kana mati munonota wala nomuromu za isu atia kwa nisuo kutinyore ane pasi nemi ni maera nane shumwe shatata na isu droma batila atakasu ita atakasu mkoti wasiwako waki wasiwako waki.
Munyori mkuru we Apex Council wa Defti Zatsunga vari parunare mwarane ne Studio 7. Bazirezvo utano rakazivisa nezuro kuti munhu mumwe chete akafa nedenda reCovid-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa neCovid-19 kubva zvayatanga pazviuru zvishanu zvine mazana matatu nemakumi manomwe nevana, kana kuti 5374. Vanhu zana nemakumi manomwe nevana 174 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vabatwa neCovid-19 munyika yose pazviuru mazana maviri nemakumi matatu nechimwe nemazana maviri ane gumi nevana, kana kuti 231,214. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayava namuongororo dzaitwa nhasi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kereke Roman Catholic in Cameroon inoti varume vakanga vakapakata zvombo nemusi wechishanu vakapisa mupanda wechimwe chikoro chevasikana chine mukurumbira chiri mudhorobha reMamfe rinogara vanotaura rurimi rwechirungu riri kuchamhembe kwakadziwa kumadokero kwenyika iyi. Vanotaura chirungu vari kurwira kuzvitonga ndoo vakati vane chekuita nechiitiko ichi vachiti vakapanicha chikoro ichi negadziriro yachakaita yekupinda mumhemberero dzezuva revechidiki dzakarongwa nehurumende muyaunde musi wa11 kukadzi. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden nemutungamiri weRussia vaVladimir Putin vari kutarisirwa kuita hurukuro parunhare nhasi mugovera. Panguva iyo zvinhu zviri kuwedzera kusamira zvakanaka zvichitevera kutyirwa kuri kuitwa Russia kuti yagadzirira kupinda nechisimba muUkraine. Washington yatambira mashoko epamusoro-soro ekuti kupinda nechisimba uku kunogona kuitika nekukasika zvemusi wechitatu. Iye zvino tochienda kuna Mavelas Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zvaatigira muchirongwa chake chakanangana nemadzimai.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Lucia Gunguo vanova ivo vanoita mabasa akawanda vachishanda nemadzimai. Vanoita basa rekunge vari ivo mufundisi uye zvakare vari ivo gweta uye vaine sangano ravo rinomirira madzimai. Regaitende kwavari tinzwe kuti nhasi vachange vakapfeka nguwani ipi.
Tinotenda chose, tinotenda nekuti koka zveshuwa zita rangu ndonzi Mai Gunguwo. Sezvataurwa ndiri mufundisi asi ndinopfeka maheti akasiyana-siyana. Pamwe pacho ndinenge ndiri kansela ndichitaura nemadzimai nemafamilies vanenge vapererwa. Pamwe pacho ndinenge ndiri mufundisi ndichidzidzisa zvakare makereke ikoko. Pamwe pacho ndinenge ndiri lawyer ndichipawo advice yezvemitemo kuti vanhu togarisana sei mudzimba zviri maringe nezvemitemo. Saka heti dzacho shuwa dzakawandisa.
Tombotarisa kuti uku kutanga kwegore ra-2022 zvii zvamungayambirawo kune vakateerera zvakanyanya kukosha nyanya kumadzimai kunge vange vakatarisira iro gore rinoiri?
Chekutanga chandinoda kukurudzira kumadzimai ndechekuti gore richitotanga, infact tingadai tichitoti dai takanga tatotaura navo raakunopera rakapera, kuti hakuna gore ijara unopinda usina chinhu chawakanyora pasi kuti ndiri kutarisira kuita ichi nechichi. Upenyu huye hwokungorarama, kumuka kurara nekuswera, kumuka kurara nekuswera hauna kwahunotisvitsa. Tinofanira kuve madzimai akarongeka anoti gore richipera rinotera racho ndaakutoziva kuti pamwe ndinoda kuti ndizvidhevelope inini semunhu womudzimai, pamwe zvinoreva kuti ndiri kudzokera kuchikoro nekuti kune vamwe vachiri madzimai echidiki. Nokuda kwekuti munhu anenge akakurumidza kuroorwa, tinoona vamwe vana vanoroorwa vari kuma 6, 17, 18 years mwana achotizira akutodzanemba. But Eji yacho, achiri mwana mdiki. Ngati mbotola for example, kuti munhu kana one makore 30 ekurarama. Isu tiri vanhu vanobelieve in long life. Saka kana uchararama makore 80, iwe uchiri pa 30 chete. Apa uri kuona kuti 30 waya unawo, haana kumira zvakanaka. Saka ndogara here tichitambura mamwe 50 asara. Kana kuti ndotora sarudzo, yekuti pa 50 asara apa, regai nditore 5 ekuzvidevelopa. Ekudzokera kuchikoro kana iri O level ndoita kana kuri kuzvisimudzira kubva ku O level pamwe ndaitawo diploma pamwe ndazviendesawo ndaitawo degree rangu pamwe kudzidza kwandaita pamwe kubika makeke pamwe kugona kusona pamwe kutengesa asi tiri kuti munhu mudzimai haikona kugara wana chaunoita develop yourself mugore rino that 2022 kunyanya kuti uwane chehuviri because kana ukagara uri mudzimai usina panowanika munhu anogona kuti chimbo bateo dhora iri nekuti une chauri kuita upenyu wacho hauboreruki ndogara nichiti kune madzimai chiri chaungapirwa mari kana munhu akasangana newe uchifamba kana kuti muri murod changa kupira mari chii une here zviri muhandbag zvauri kutengesa pamwe uri kutengesa mhete pamwe uri kutengesa mafrutsu pamwe uri kutengesa mazai chaiwo wana chimwe chinhu chaunacho chauri kuita chinoita kuti upurwe mari pamwe zvichida unogara pamba pako pamwe panotori nejurawo negedhi pane here chakanamirwa pagedhi ra ako chinoita kuti vanhu vakatarisa pagedhi pako vanoti regai titsambuke tivape mari vamwe vanogona kunge vakanyora mafrizi tipano mari yemafrizi yoita kunge shoma asi kupera kwezuva mafrizi achitengwa munhu anogona kuverenga dhora rake anoverenga $2 dzake saka taramba upenyu hwekurarama nheru usina kuverenga mari namata asi verenga mari tora madhora uise pawega tora $5 uise pawega kana dai ari mabhondi ako iwayo Tora ma 20 bondi pao ega, ma 10 bondi pao ega, ma 50 bondi pao ega. Verenga mari. Ukaona warara usina kumerenga mari. Urombo uri kuuya. Iwe ramba urombo. Tangira pa uno kwanisa ipapo.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu, chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Tinokutendai amai Gungu. Tichange tiri kuenderera mberi nehurukuro iyi svondo rinouya. Tichange tichida kunzwa kune avo vari kurarama vari kumaruwa. Kuti zvii zvamuri kusangana nazvo tigowanikwa tichizviisawo panhepfenyuro vhiki nevhiki. Kana muine zvamuri kuda kutaura munogona kuwanikwa imi muchititumira maWhatsApp message panhamba dzedu dzinoti +1 202 714 8675 nhamba dzedu zvakare +1 202 714 8675 ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupa ichirongwa cheupenyu hwedu our lives umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu nhasi tine hurukuro nemunyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Federation of Trade Unions kana kuti ZFTU vaKenya Sichamyarira pamusoro pekukokwa kwavanoti vakaitwa kumusangano negurukota rezvevashandi nemabasa vaPaul Mavhima kuti vasangane nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kumuzinda wavo weState House nemusi wemuvhuro svondo rinouya ngatinzwei vaShamyarira vachitsanangura.
Chekutanga ndechekuti nyaya yekuti tionane nemutungamiri wenyika yakabvira makore maviri apfuura kubva patakaloncha tripartite negotiating forum tina ivo president vamunangagwa takanga tavimbisana kuti taizofanira kuzopota tichisangana periodically tichibriefana nemutungamiri wenyika sezvo TNF ichichewa negurukota revashandi vapo Mavhima zvimwe zvinhu zvatinenge tarangana imo muTNF mamwe makurukota ehurumende anowanikwa aine kugombedzeka kuti aimplemente izvozvo saka saizvozvo tinenge tine kodzero yekuti kana taronga zvataronga zvinofanira kunge zvichisvitswa directly kumukuru wenyika vanhu vapresident so makore afamba tisina kunge tichivaona asi takaramba tichingozvitaura mumanagement committee TNF uye mu TNF yekupedzisira yatakazoita walkout takataura chasara apa ndechekuti tichionana nemutungamiri wenyika patakaita walkout ZCTU ZFTU ne Apex tese takaita walkout I think gore rakapera tikabva tanyora matsamba kumutungamiri wenyika kumahofisi avo kuti taakuda kuchionana nemi sezvo tatadza kuwirirana.
Saka isangano renyu regaere rakokwa kumusangano uyu reZFTU?
Haisi ZFTU yoga iri kuenda ikoko, kuri kuenda masangano makuru. Tinozviziva tose kuti masangano makuru munyika muno anomirira vashandi iZFTU neZCTU neApex Council. So tisu tiri kuenda kunosangana nemutungamiri wenyika totaurirana nhunha dzedu.
Tiri kuona kuti mapiwa mukana wamagara muchichemera kwemakore maviri. Chii chikuru chamuchaenda kunosvitsa kumutungamiri wenyika chamungati chiri kuchemerwa nevashandi?
Chikuru chandingade kuti mhuri yeZimbabwe nekuti vashandi vese vazive kuti chatiri kunotaurirana takaisa musoro pamwe chete ndechenyaya yekuti muhoro iko zvino hauchakodzera, hauchaita kuti uwanikwe uchibhadharwa nemaRTGS kana nemabhondi. Muhoro waakutongoda kuti uchibhadharwa nemaUS dollars. So ndo chinhu chatiri kunotaurira president ichocho kuti chiitwe. Uye kunofana kudeclare yatinoti national minimum wage inofana kunge iripo kuitira vaye vashandi vanoshanda kuma organizations asati ave nema NEC vanowanawo waro unovapundutsa. Chimwe chatiri kutaura futi chakasimba inyaya yekuti kumonopolizewa kuri kuitwa nyaya dzetransport. Zupuko haina right yekuti imonopolizewe through an individual. Irambidze mao makombi anokwanisa kunge achitakura vashandi kuenda nekudzoka kudzimba dzavo nevana vavo kuenda kuzvikoro nekuda kwemumwe munhu anoda kumonopolize. Zvino izvozvo zvinofanira kuitwa put to a stop nekuti zvipo pache zvai haikwanise kubata capacity yo. Vashandi vanoswera vakamira vachizvimba makumbo vachizvimba itsvo nekumira, zvinofanira kustopwa izvozvo. Hatidi kunyeperana kuti tine railway chitima. Chitima chinotakura vanhu chichienda navo kupi kwacho. Hani chinongofamba chete nekune railway lines uko kuna namufakosi uko. Vashandi vese munyika muno vanobva kumufakosi. Kove kuchitungwisa, kove vekumalbra, vekumeborain, vekupi kwesoko. So ndozvo zvimwe zvatida kuti tionesane napresident izvozvo. Nenyaya yecorruption. Corruption inofanira kuonekwa ichiitwa put to an end. Isu takagadzirira kuvapa umbowo neuchapupu zere wecorruption dziri kuitika mumaplant level through mashop steward members edu mumaindustry ese akafakachira nyika ino. Tinokwanisa kunge tichizviita izvozvo. So nyaya yecorruption tichaitaura zvakasimba kwete zvekumbonyarana zvezvi. Takanangana zvekare futi neudzvanyiriri wavepo modern slavery iri kuitwa nemachina vachiprotectwa nema securocrats. Zvinofanira kuti zvitaurwe once and for all. Toda kutora a clue kune zviri kuitika kuZambia. Muchina akaonekwa achiita abuse, asingaite follow ma labor laws, asingatedzere mitemo yenyika ino, ngaaite pack and go. Tinoda investor anoya muno achiestablish a win-win situation. Iye anowanawo pundutso, vashandi vedu vachiwanawo pundutso, nyika yedu ichiwanawo pundutso zvekare. Kwete vanhu vanoya vachikuita ma makeshift arrangement ekuita loot and corrode our people and dehumanize them. Izvozvo tinoda kuti tive clear kuna president kuti izvi sevashandi we are not going to allow that.
Ko vakasatora matano ezvose zvamune mataura izvi. Matano apa munozotorawo imi sevashandi.
Vakasateerera zvinhu zvatinenge tataura navo izvi, vachazoona kuti shuwa 2023 vashandi vachaita vota apathy kana kuti vanenge vaenda kunovhota vanonovhota vachiti no, ngatichinjei tichage zvimwe.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri weZANU PF vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti mapato anopikisa asi kuzofa akatonga munyika vachiti hurumende yeZANU PF iri kuita zvinhu zvakawanda kusimudzira upfumi hwenyika pamwe neraramo yeveruzhinji. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC Alliance vaDouglas Monzora nhasi vaparura urongwa hwekutsvaga rutsigiro hwebato ravo muHighfields muHarare vachiti vanotarisira kukunda zvine mutsindo musarudzo dzemabai election. Musangano weNational Joint Negotiating Council wakaitwa neZuro pakati pevamiriri vevashandi vehurumende pamwe nevamiriri vehurumende wakatadza kuwirirana pamusoro pevarairidzi vakambomiswa mabasa. Makundano enhabvu yepamusoro yePremier Soccer League adzoka mudariro nhasi masikati mushure mezororo renguva ndefu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti murani zvakanaka vateereri.
Soku isikati senda baku VOA ndebele.